Kunyangwe hazvo musangano uyu wanga wakanangana nezvemabhizimisi pakati penyika mbiri idzi, vamugabe vakurudzira nyika yeSouth Africa kuti isunge vose vanoshandisa madandemutande akaita seFacebook neWhatsApp zvisizvo.
Tichitarisa
nyaya dzezveumhizha mukufambiswa kwemashoko, takadzidza zvakawanda nevanhu vaida kupitigura hurumende vachishandisa umhizha uhu.
Izvi zvinotevera mashoko ehurumende yeZimbabwe ekuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakaitika svondo rapera munyika kwakakonzerwa nevanhu vaida kupidigura hurumende vachishandisa WhatsApp neFacebook. Mashoko avamugabe aya atsinirwa negurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima, avo vativo semaonero avo Facebook neWhatsApp ndizvo zvakapa kuti zvinhu zvidhure muZimbabwe.
Confusion came about because of nyaya yekuabhuza social media. When a message is sent, yongozi zvinhu mangwana zvichadhura, zvinhu mangwana zvichashota, and unfortunately people believe those messages.
Vachitaura pamusangano uyu, vaZuma vakurudzirawo kuti muganhu weZimbabwe neSouth Africa weBait Bridge ugadziriswe kuitira kudyidzana.
I wish to underscore the strategic significance.
Bhodha reBait Bridge rakakosha zvikuru uye ndiro rinopfuura nevanhu zvakawanda kudarika Africa yose, saka tinofanirwa kuona kuti zvinhu zvafamba nekukurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, avo vari kumusangano uyu, vataurawo neStudio 7 vakatiwo vanotenderana nemashoko avaZuma.
Bait Bridge Border Post ndiyo bhodha omesa pasazare neAfrica. Very, very big. Kana kuti tinoshandiswa navanhu vakawanda vachifamba kukwira nekudzika vachiita zvebhizinesi kana kungoshanya havo.
VaGumbo vatiwo pane zvimwe zvakakosha zvinoda kuitwa munyaya dzekutakurwa kwezvinhu pakati peZimbabwe neSouth Africa. Nyika mbiri dzakambonetsana zvakanyanya mumwedzi waChivabvu, zvakapa kuti ndege dzemunyika mbiri idzi dzimbomira kubhururuka. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe South Africa Forum, sangano rinokurudzira kudyidzana kwenyika mbiri idzi, muzvare Yvonne Katsande, vati kudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa kwakakosha zvikuru.
Musangano wanga uchiitika kuPretoria ndewe kukurudzira mabilateral relations. Mabilateral relations aya anokurudzira trade, kuita business pakati peZimbabwe neSouth Africa. Mukatarisisa kuti Zimbabwe inowedzera zvakadii patrade iyoyo, macross border trading eSouth Africa neZimbabwe, munoona kuti maZimbabweans vakawanda vanoita zvakawanda muSouth Africa kukurudzira trade iyoyo. Iyo South Africa yachonawo ine mainvestors ayo ari muZimbabwe. More than 200 companies akaregistwa muZimbabwe vari kuita business muZimbabwe.
Muzvina bhizimisi vari mukuru wekambani yePickford Management Consultancy vaAlbert Mandizvidza vatiwo vanotenderana nemashoko aya. Ko, Zimbabwe ingawanisei chouviri mukudyidzana kwayo neSouth Africa? VaMandizvidza vanotsanangura.
Takavambwa maZimbabwe investment, Zimbabwe South African Investment Committee yangaitaya kuunza vanhu kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe kuti vanoita investment, vaite majoint ventures zvinhu zvakadaro. Saka that's one of the initiatives yekuti mainvestors abve muSouth Africa achienda muZimbabwe vachinopinda mamines zvakadaro. Asi hatisatawana pfundutso pazviri nyaya yekuti maenvironment yeZimbabwe haisi kuita kuti South Africa vainvest.
Pakudyidzana pakati penyika mbiri idzi, sangano reZimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat rinoti Zimbabwe yakatengesera South Africa zvinhu zvemari inosvika biriyoni imwe chete nechiuru zana kana kuti 1.1 billion mumwedzi minomwe ya 2007, ukuwo Zimbabwe ichitenga zvinhu zvakati wandei zvemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti $1.3 billion kubva kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.